Walsh Mengue ndo vachange vari acting president webato re Triple C. Sezvamunoziva mukuru we Triple C akanyora mugwaro achitaura kuti iye achambomira kutungamira Triple C ari kumbodzikamisa pfungwa nekuteshera mafungiro kuti achazoudza vanhu kuti achazoita sei. Saka takasara tine party yanga ine mavice presidents. Saka paonekwa kuti paisaita nhonga watonga yanga yakuitika nekutumbuka kwevanhu vanga vachiti vava matungamiri, tikati regai paite mutungamiri we Triple C kuitira kuti vachengetedze maparlamentarians, vachengetedze makansela, vachengetedze gwara remusangano, vanhu vachikurukura kuti vofamba sei pa next congress ichaitika.
Saka vachanga vachibata chigaro kwengo yakareba zvakadii?
Vanenge vachiriteta sezvamuno remember, tanga tine ma vice presidents matatu, vachange vachiriteta vaive Shimenguve, vatenda ibiti navaleno tikore, vachibata ivo kumazuva anoita 90 days each, vachiitisa kuti tinge tichidzikamisa hana vanhu vachiona kuti vofamba sei munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tiri kunzwawo kune chimwe chikwata chiri kutungamirwawo nava Jameson Timber chichiti ndo chakabata matomu kuTriple C. Saka muchapagadzirisa sei sebato?
Ndokutumbuka-tumbuka ka kwataitaura. VaJameson Timber havasati vamboelektiwa kana kuti vanhu vazive kuti vakabva nekupi, saka vanga vangoisawo musoro yavo.
Saka vapinda ava vachange vachibata zvigaro kwenguva yakadii kusvika maita congress?
Congress yedu sezvamunoziva yanga ichifanirwa kuita gore rino, ichiitwa munana September nana Mutoba. Saka ndoo zvichange zvichiitwa nemaacting president avo kuti vakwanise kusesekedza musangano kuti uzokwanisa kunge uchigadzirikana. Munoziva musangano wedu wanga usingachasangani kumabranchi, kumawadzi, kumaprovinsi, kumadistrict. Vanhu vanga vangomuona pazvivhitivhiti, pasocial media nepamwe pakadaro. Saka toda kuti tichigadzirisa gwara remusangano ratakajaira rinova iro kuti vanhu ngavasangane vataurirane. Ndonzira yatakasiyirwa navatsvangirai